Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri zvinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 24 2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uye chakanyakosha ndechekuti mari tinge tichiisa mune zvinhu zvinobatika. Tinge tichiinvesta mune maproject anobatika. Uye mune urongwa hunoshandura upenyu hwevanhu, my livelihood and well-being yevanhu.
Zimbabwe inopiwa neInternational Monetary Fund mari yekubatsirikana munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19.
Chinhu one chavanyatsokoshesa ndechekuti muhurumende yavo havasi kuzobvumira uori wecorruption nezvimwe zvinhu zvisina kururama. Then of course isu sevanhu vanoshanda nevatori venhau tafarira kuti vataura kuti vanotora nhau nevanoita zvokufambisa mashop vachasununguka kushanda vasingakanganiswe nehurumende.
Mutungamiri mutsva weZambia vaHakainde Hachilema vatora miko yekutungamira nyika iyi vachivimbisa kugadzirisa upfumi.
Tanyora tsamba yaenda kuZifa tichikumbira Zifa sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kuminister of sport kuti vangopawo remekedzo regamba kuna George Shaya nyanzvi yedu yezvemitambo.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Shaya Ashaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti yatambira nhasi mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nerimwe emadhora ekuAmerica kana kuti 961 million kubva kuInternational Monetary Fund pasi pechirongwa chesangano iri chekugadzira upfumi hwenyika dzepasi rose wavhiringidzwa nedenda reCOVID-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya mumashoko avo kuvatori venhau. Vaviri ava vati zvaitwa neIMF izvi zvichasimbisa mari yemuno. Vati mari iyi ichashandiswa zvakajeka kutsigira mabasa eutano, dzidzo, vanotambura, kusimudzira maindustry, mabasa ekurima, kugadzirisa migwagwa nezvimwe. Imwe mari yabva kuIMF iyo yapiwa Zimbabwe pasi pechirongwa cheSpecial Drawing Rights ichashandiswawo mukurwisa COVID-19 nekutenga nhomba yekudzivirira denda iri. Asi mamwe mapato anopikisa munyika audza Studio 7 kuti vaNcube vanofanira kutsvaga mvumo yekushandisa mari iyi kubva kuparamende. Mumiriri weHatfield muparamende Dr. Tapiwa Mashakada veMDCT vanove zvakare gurukota rinoona nezvemari mubato iri vati zvakakosha kuti Zimbabwe yawana ruyamuro rwokusimudzira upfumi hwayo panguva ino yeCOVID-19. Vatiwo chinodiwa chakakosha kuti mari iyi ishandiswe pajekerere. Vati dare reparamende rinofanira kuva nechekuita nekushandiswa kwemari iyi.
Asi ndaifunga nechekuti Minister of Finance zvaakambotaura aifanira kuzoya kuParliament wozoibhajeta mari iyoyo ichipinda nokuParliament kuitira kuti igokwanisa kumonitwa kuti yafamba sei. Imwe yacho haifani kupedzwa, mari iyo haifani kupedzwa. Yese imwe yacho haifanira kuchengetwa kureserve bank samareserves yedu kuitira kuti pazvinozoshata futi tiveti nemareserves anotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo ava vaudza Studio 7 kuti paramende ndiyo inomirira vanhu nekudaro ndiyo inofanira kugara pasi kuti mari iyi yoshandiswa sei. Vati vana veZimbabwe vanofanira kubatana mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka.
Tofana kuti kubatana pamoja kesa wana Zimbabwe timise unhu wakadai kuti mari ichinge yauya yakadai yabva kune vanoda kuti zvinhu zvifambe munyika ishandiswe zvakanaka nekuti Zimbabwe inyika yedzimwe dzine vanhu vari kutambudzika vakabatwa zvakanyanya nechirwere cheCovid chikunyanya nyaya dzezve kudzidza munoziva kuti vana vanga vasakwanisa kuti vadzidze muzvipatara aiwa hatingatauri mari dzeCovid dzaibiwa munotozviziva pane vamwe vakazoto vasunga vakabva varegedzwa nenyaya yekuba mari yeCovid saka nyaya humbavha ndo yatinonyanya kutyira panyaya yemari iyeye.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti mari yabva kuIMF iyi hachisi chikwereti nekudaro inofanira kushandiswa zvine ungwaru.
Uye chakanyakukosha ndechekuti mari tinge tichiisa mune zvinhu zvinobatika tinge tichiinvesta mune maproject anobatika uye mune urongwa hunoshandura upenyu hwevanhu my livelihood and well-being yevanhu munoziva pari zvino nenyaya yeCovid nekusafamba zvakanaka kwakuchiita upfumi hwedu vanhu vakawanda vari kutambudzika about 7 million Zimbabweans in extreme poverty.
Vatiwo mari iyi inofanirwa kushandiswa panyaya dzekuvandudza mabasa emvura nekugaya magetsi vachiti kana izvi zviripo vekunze vanouya kuzosima mari dzavo munyika.
Maonero angu yenyaya yewater and sanitation, nyaya yemagetsi, I think tinofanira kuisa mari yakawanda ikoko kuitira kuti vanhu vese vakwanise kunge vane access kunyaya kumvura yakachena mungava muzvikoro mungava mudzimba kungava kumabasa nekuwanawo magetsi kuitira kuti upfumi hunge huchiwandudzika.
IMF yakapa nyika dzepasi rose mazana matanhatu nemakumi mashanu emabhiriyoni emadhora ekuamerica kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo uhwo huri kuvhiringwa nedenda recovid-19. Mune imwewo nyaya, komisheni inoona nezvekushanda kwevatongi vematare munyika yejudicial service commission kana kuti JSC nhasi yazivisa kuti bvunzo dzekutsvaga vatongi vapfumbamwe vedare repamusoro izvo dzakambomiswa zvichitevera kuvharwa kwenyika nekuda kwedenda recovid-19 dzave kuzoitwa svondo rinouya kutanga musi wa30 Nyamavhuvhu kusvika musi wa1 Gunyana. Pane vanhu makumi matatu nevashanu vachapinda mubvunzo idzi vanosanganisira mukuru wevatongi vematare amagistrate kana kuti chief magistrate vamunamato Mutevedzi. Muchiziviso chayo nhasi JSC yati bvunzo idzi dzichaitirwa kuhotera yeRainbow Towers. Munguva ino yedenda recovid-19 JSC inoti haisi kukurudzira veruzhinji kuti vaende kubvunzo idzi ichiti dzichange dzichiburiswa pamadandi mutande ayo eFacebook neTwitter uyewo panhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri mutsva weZambia vaHakainde Hichilema vatora mhiko yekutungamira nyika iyi vachivimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti munhu wese agare zvakanaka. VaHichilema vatora chigaro changa china vaEdgar Lungu avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzekupepetwa kwemashoko uye vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muZambia vaVusi Musisibanda vanoti veruzhinji munyika iyi vanga vachiratidza kufara nekutambidzwa kwemasimba kwaitwa muZambia. Vasibanda vanoti kukokwa kumabiko aya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuchabatsira kuumba hukama hwakanaka pakati pehurumende dzemuAfrica nemapato anopikisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Chinhu one chavanyatsokoshesa ndechekuti muhurumende yavo havasi kuzobvumira uori hwecorruption nezvimwe zvinhu zvisina kururama. Then of course isu sevanhu vanoshanda nevatori venhau tafarira kuti vataura kuti vanotora nhau nevanoita zvokufambisa mashoko vachasununguka kushanda vasingakanganiswe nehurumende. Hakusi kuzova nekuti mabhiko vharwa mapepa nhau kana kuti nepfenyuro. So matv nema radio stations anza achatenderwa kuti ashande akasununguka as long as vasiri kuchora mutemo. Vataura zvekare kuti pamazuva mashoma ari kutevera tichaona vachiisa muzvigaro vatungamiri vavo vachashanda navo mucabinet, and vataura kuti vanhu ava vachatorwa kuma provinces zose ari 10 eZambia kuitira kuti kusava nemamwe masections eZambian populace achafila kuti maybe asara kana kuti avharirwa panze. Vachakoshesa kuti munhu wese as long as ari chizvarwa cheZambia lazi achikona basa racho vachapa pamukana. Semunhu akavhoterwa nevechidiki vakawanda asimbisa kuti mukushanda kwaachaita achakoshesa vechidiki mayouth achazama kuti avapewo mikana sezvaaivimbisa kwavaiita campaign.
Ko ivo valunga vari kubva pachigaro pane zvavataura here pavanga vari kupa matom kuna vaachilema?
Valungu handina kunzwa kwavataura pati vasati vaenda kunovapa matomu vanyora muma Facebook page ravo vachitaura kuti no vari kuvashuvira zvakanaka, vachitikurudzira tose kuti tivasapote vaHichilema titevere mutemo wehurumende itsva tishande nayo. Then ivowo varatidza kuzvipira kuti vachange variko kupedzera kwavanenge vachidiwa semunhu aimbova mutungamiri wenyika. Ivo vaHichilema vataurawo kuti kwavachange vachitungamira nyika havasi kuzotarisa kuti munhu anotisapota bato ripi kana kuti maybe vanhu vakambonetsana.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vese vanga vari pachiitiko ichi. Zvii zvamungati zvingadzidzwe pane izvozvi?
Tambaona mufananidzo yanga ichiratidza vose vaChamisa navaMnangagwa vari pachiitiko ichi. Tiri kutarisira kuti maybe sezvo variko vari kuwanawo malessons ekuti vanhu even though tichitsigira mabato akasiyana but when it comes to the national vision vanhu vakwanise kuti vashande pamwe chete, vakwanise kuti vasiyane zvavo maybe mumaplatform avari kushandisa kukambeni asi pazvinhu zvinobatanidza nyika seizvi vafambe vose. Of course isusu sevanhu veZimbabwe tanga tarisira kuti dai vaita sezvaita vamwe like vekuBotswana kuti president wavo former president ne leader weopposition vauya vari vose vari mundege imwe chete. Tiri kutarisira kuti even isu sevanhu veZimbabwe tisvike palevel iyoyo.
Mutori wenhau vaVusimusi Sibanda vachitaura vari parunare vari muZambia naMavelasi Mhlanganya uye weStudio 7. Botswana yava nemutemo mutsva unosungira kuti vanhu vose vanenge vafa vavigwe mukati memazuva mashanu, izvo zvichavhiringidza kuigwa zvakanaka kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weDoves Funeral Parlour Botswana Vasisi Sota vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu uri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe sezvo ruzhinji rwazvo rugere muBotswana zvisiri pamutemo.
Hurumende yeZimbabwe haibatsiri zvizvarwa zvayo sedzimwe nyika. Kana zvizvarwa zveBotswana tikafira kusouth Africa, hurumende yeBotswana inobatsira nezvese zvinodiwa. Ndiri kutaura izvi ndine ruzivo rwakakwana.
Muvambi wesangano reOzimbozi Botswana iro rakaumbwa nedonzvo rekubatsira anenge afirwa nemari kuitira kuti anovigwa kumusha muzvare Poshia Muzondo vanoti muzinda weZimbabwe munyika iyi, uyo uri kukurudzira vanhu kuti vashandise madande mutande nembozha nhare zvichaomera vanenge vafirwa.
Kwete ipapa pagoni panotiremera nokuti vanhu kuunganidza mari kwachona kunonesa. Hapana kuti angagona kufamba door to door achitora mari muvanhu. Vamwe vanenge vachikuudzaya kuti ndise paorange mani nindiri pabasa ndinenge chikwanisa kuzisa kana weekend. Tinenge taomeserwa
Muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu mukutanga kwemwedzi uno, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp. Asi mukuru anona nezvematongerwo enyika nekuwandidzwa kweupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti vakazvipira kushanda siku nesikati kuitira kuti zvakatarwa nehurumende yeBotswana zvisaomere vanhu nokuti chiwanu chedu chinoti munhu anofanirwa kuvigwa pedyo nehama dzake.
The embassy of the Republic of Zimbabwe is committed to
muzinda weZimbabwe muBotswana vakazvipira kupa zvizvarwa zveZimbabwe
Nyanzvi munyadza utano uye vari chiremba vakazvimirira muguta reFrancistown vaTrimo Mumbeshora Vanoti matanhu ari kutorwa nehurumende yeBotswana pamwe chete nemuzinda weZimbabwe munyika iyi akanaka chose mukuderedza kupararira kwaCovid-19.
Teerera zvinhu zvinotaurwa nadokta vantu vatinobhiliva kuti vese madokta vanotidira kuti tirarame, vanotida utano hwedu kuti huve uri first healthy. So obviously zvavari kutiudza ndizvo zviri raiti zviri mumabhuku, zvavari kutiudza zviri kusevha upenyu hwedu.
Zvichakadaro, vanhu 344 nepfumbamwe 349 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro muZimbabwe, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa nedenda iri kuzuru 123 nemumwe chete 123,001. Kwotiwo vanhu 44 vakafa neCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nokuda kwedenda iri kuzuru 243,493. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu 2,000,000 nezviuru 340,000 nezvishanu 343,000 2,345,343 vanga vabayiwa nhomba yekutanga, uko vanhu 1,000,000 chete nezviuru 470,000 1,483,048 vakanga vabayiwa nhomba yepiri mukupera kwezuva ranezuro. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru mushure mekunge hurumende yazivisa zvayakawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekuba vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaungana vachikurukura nezvedambudziko rekodzero dzevanhu muAfghanistan vakurudzira kuti United Nations Human Rights Council iferefete zvakadzama kutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa nechikwata cheTaliban, uye kuti vari kupara mhosva dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava vasungwe nekumiswa pamberi pematare edzimhosva. Mabhizimisi varikurudzira hurumende kuti ironge mazano ekuona kuti mari yekunze yawanikwa munyika kuitira kuti pasave nemusiyano wakakura pakati pemari iri kutengwa dhora rekuAmerica pamusika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Exchange Rate newepamukoto, zvinokanganisa upfumi. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu anoti dambudziko iri rinofanira kugadziriswa.
Parallel market rate inenge iri kusimuka iri kutiza yakutambira kuma 140 150 uko kwanyanya kuita kumusoro, dai pawanika nzira yekuti gap riripo pakati peparallel market neofficial market ridone. Rikapera gap iroro, tinoona kuti nyaya dzeinflation nedze exchange rate dzinenge dzagadzirika, tinenge tane yatinoti stability. Kana stability yapo, zvinoita nyore kuti mabusiness akwanise kuplana, mabusiness akwanise kubudgeta, mabusiness akwanise kuronga kana kuita mafocus for the future.
Mashoko aya atsinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vatiwo
chinofanira kuitwa ndechekuti vatengi nevatengesi vemari yekunze vanofangwa kusangana pachena kuburikidza kushanda kwemabhanga enyika anova macommercial banks pasina kupindira kwehurumende. Hurumende haifanirwi kuva iyo inenge ichipa mari uyewo kutaura kuti mari yekunze ngaitengwe nemari yakati, nekuti dambudziko rinoitika nderekuti izvi hazvifadzi vanochera nevanotengeswa zvitengeswa zvavo kunze kwenyika, nekuti vanenge vakabata mari iyi vachiona kuti musiyano mukuru uripo pakati pekutengwa kwedhora rekuAmerica unoita kuti ivo vasakwanisa kuita mari dzavanenge vachitarisirawo mumabhizimusi avo. Saka chikuru chofangwa kuitwa ndechekuti musika wekutengeswa kwemari yekunze unofangwa kunge uchishanda, hurumende ichitora chidanho chayo chekutarisa kuona kuti mabhanga ari kutevedzera mutemo here, vari kutengesa mari vari kutevedzera mutemo here, kwete kuti iyo hurumende ndo inenge ichipa vanhu mari yekunze uyewo kuitira kuti mitengo yemari yekunze ngaive apa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo RBZ haisati yagadzirira sezvinotarisirwa.
Reserve Bank haikwanisi kuclosa gap riri pakati pe formal rate ne parallel market rate kana tisina kubuilda ma reserves a foreign currency ku reserve bank kwedu tika utarisa mapepa tinoverenga anonga chi publish kwa ne reserve bank zvoratidza kuti nyika inoi ine mari inokwanisa kushanda for vhiki rimwe chete kana mavhiki maviri itingati pachirungu import cover kuti tinotenga zvinhu kunze kwenyika tikapedza mavhiki mairi zvatopfuura hatichina foreign currency reserve bank saka izvozvo zviri kupesana nezvinodiwa kueconomics kuti nyika inofanirwa kunga ine 6 month import cover kana ine 6 month sana South Africa, Botswana na Zambia zvakureva kuti mari inonga iriko haikwanisi kunga ishayikwa painodiwa nemakambani ndosaka muchiona muno mune backlog
ko poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri muzvinafundo mugano vanopindura
saka chinodiwa kuti chiitike kuita production yakasimba inoita kuti Zimbabwe ikwanise kuwana foreign currency yakawanda.
Sangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries rinotiwo vemabhizimisi vari kumira mavhiki mapfumbamwe vasati vawana mari dzavanenge vatenga pamusika wekuRBZ foreign currency exchange uyu. Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Musika wehurumende hausi kunyatsoshanda zvakanaka maringe nokuti vaye vanenge vahwina vagona kuti mabhidzi avo avabvumwe havasi kukurumidza kupuhwa mari yacho yeforeign currency yavanenge vatenga zvichireva kuti hurumende inenge ichitengesa mari inenge isipo.
Asi governor weRBZ Dr. John Mangujga vakaudzawo vatori venhau kuti vamwe vemabhanga vainge vavimbisa kuti vakweretese vemakambani mari kurerutsira RBZ. Vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana mudunhu rekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC vanoti vamira pamwe chete mukurwira kodzero dzevanhu vemuMozambique pamwe nekuEswatini. Mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe zvakare vari mumwe wevarongi vechirongwa cheSolidarity Rally chakaitwa nemusi wemugovera wapfuura kuMalawi chikatepfenyurwa padande mutande vaAshton Bumira vati chirongwa cheSolidarity Rally chakafamba zvakanaka uye vari kuenderera mberi nezvirongwa izvi kusvika vatungamiri vemusadak vateerera zvichemo zvavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMike Wowe weStudio 7 navabumira muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika.
Semaonero angu ini ndinoona sekuti takabudirira zvakanyanya. KuMalawi vakakwanisa kusangana nevanotepfenyura nhau, vakakwanisa kupa nhau yezvinhu zvakange zvasungwa nevechidiki pakutaurirana kwatakanga taita paSolidarity Rally. Avo vakange vachitaura vari paZoom vakakwanisa zvakare kunge vachitepfenyura nyaya idzi pasocial media. Zvinoreva izvo kuti nhunha dzevechidiki idzi dzakaonekwa dzichinzwikwa kumativi mana enyika. Nhau dzedu dzakakwanisa kuti dziendeswe kumusoro. Zviga zvatakasunga zvakabatanidzwa zvikaendeswa kuvatungamiriri veSADC vanosanganisira vatungamiriri veZimbabwe, veSouth Africa, Mozambique nedzimwe nyika dzakangodero.
Tichitarisa nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vemuMozambique pamwe nekuEswatini, munoona chirongwa chenyu chichibatsira here mukupedza dambudziko rekusumbunyikidzwa kwekodzero dzavo?
Chirongwa chatakaita kuMalawi tinoona chichibetsera nekuti chinoita kuti nhau idzi dzisavigiridzwa. Zvazvinoita kana nhau dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzikabuditswa pachena, zvinoita kuti vatungamiriri vanyare uye vazvidzore. Zvinoita zvakare kuti dzimwe nyika dzikwanise kupindira dzichitsiura vatungamiriri avo vanenge vachimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka chirongwa chatakaita kuMalawi kuLilongwe ndinoona chichibatsira zvakanyanya kuita kuti nhau idzi dzinge dzichizikanwa.
Tichiendera mberi, zvii zvamakatarisira kuita sevechidiki vemusouthern Africa? Mukuona kuti vakuru vakuru venyika dzemusouthern Africa vogadzirisa zvichemo zvenyu?
Sevechidiki takatarisira kuti mukufamba kwenguva umu tichange tichiratidzira mumaembasi kuti zvichemo zvedu zvinge zvichigadziriswa. Zvakafanana nhau iri kuitika kuEswatini nekuMozambique. Sevechidiki takatarisira kuti mukufamba kwenguva tichange tichienda mumaembasi eEswatini neeMozambique, kungave kuSouth Africa, kuZimbabwe nekuMozambique, tichiratidzira kuti zvichemo zvedu neizvo zvatinoda kuti zvigadziriswe munyika idzi zvinge zvichigadziriswa. Takatarisira zvakare kunge tichinyora mapetition, atichange tichinyora tichitsvaga masignature evanhu anoita kuti nhunha dzedu dzatiri kuchema nadzo idzi dzinge dzichigadziriswa.
Avo vanga vari Ashton Bumira, mukuru wesangano reYouth Forum Zimbabwe, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika uye akatora mukombe weSoccer Star of the Year kakawandisa kudarika vatambi vese George Shaya Ashaya. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Shaya uyo akaita mukurumbira unotyisa semutambi nemutungamiri wenhabvu akashaya nezuro manheru munzira yekuenda kuchipatara mushure mekurwara kwenguva refu. Shaya anga ave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa, 77 years. Murairidzi wenhabvu Lloyd Mutasa, oyo anopinda svondo imwe chete nemhuri yaShaya, anoti aziviswa nezvemashoko anotambudza aya nemudzimai waShaya.
Ini ndaziva nenhau yerufu mupfurikidza nekuenda ndaona Ernest Ko kubva kuna maShaya nguva dzemangwanani ma 5 ikoko. Ndobva ndafona foni yavo, ndobva ndataura navo, ndichingotaura navo ndichiti vangotanga kuchema, ndikati koenda, vakati baba vaShaya.
Laban Kandi oyo akapinda pakarenda yemasoka Stars of the Year ari mujuzi reDynamos anoti anzwa nezverufu urwu nemuvakidzani waShaya Dave George, uyo akambotambirawo dhimbare zvekare.
Ndanzwa nezverufu rwaGeorge Shaya naDavid George bhozi ndiye anogara padhuze naye kuGlen Norah, ndiye anogara achiingirika achimubvakachira kunoona kuti akamira sei. Aidharasikirwa chikuru.
Chikwata cheDynamos nesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Forum vanoti vanyorera ZIFA kuti ise chikumbiro kuhurumende kuti Shaya aitwe gamba renyika. Mutungamiri wesangano iri vaFrancis Zimunya Nyamutsamba vanoti Shaya anokodzera ruremekedzo rwenyika urwu nezvaakaitira nhabvu muZimbabwe.
Tanyora tsamba yaenda kuZIFA tichikumbira ZIFA sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kana kukumbira kuMinistry of Sport kuhurumende rinova rivo bazi rehurumende kuti vangopawo ruremekedzo rwegamba kuna George Shaya, nyanzvi yedu yezvemutambo.
Anotaura akamirira Dynamos vaTinashe Farao vanoti tsamba yavo yechikumbiro chekupa rukudzo rwegamba renyika kuna Shaya yatove maoko eZifa.
Pari zvino tatonyora tsamba ZIFA kuti ipewo ruremekedzo rwegamba kune mushakabvu George Shaya. Tsamba iyi tatonyora, tichaona kuti zvinofamba sei, hurumende ndeichazotadza todii.
Mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela havana kubatika kuti tinzwe kana vasvitsa kuhurumende chikumbiro chekuti Shaya aitwe gamba renyika, asi mashoko avo ekuchema Shaya ZIFA yati zvakaitwa naShaya munyaya dzenhabvu zvichabatsira kusimudzira nhabvu munyika. Shaya akatora mukombe weSoccer Star of the Year kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na 1977, uyezve aive muchikwata chenyika cha1969 icho chakatamba neAustralia mumutambo we1970 World Cup. Pamusoro pezvo, Shaya ndiye aivesa chigaro weDynamos apo yakasvika mufinari yeCup Champions League muna 1998, izvo zvisati zvamboitwa nechimwe chikwata munyika. Vari kuchema Shaya vakaungana pamba pake pa4538 Glenora A Spaceman muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.